This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare pa Studio 7, manera nasi uri musi wesvondo kukadzi 15, 2015. Munotibata pa 919 AM, pa 4930, kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi. Sangano reCenter for Research and Development rokurudzira hurumende kuti imire kuchera mangoda kwamarange uye kuti iite ongororo yekuona kuti mari dziri kuwanikwa kubva muzvicherwa dziri kufambiswa sei. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinotumira mari yakawanda kumusha. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC, tichikuudzai zviri kuitika munyika. Rimwe sangano rakazvimirira reCenter for Research and Development riri kukurudzira hurumende kuti imise kucherwa kwemangoda kwamarange yoita ongororo yekuti mari iri kuwanikwa kubva muzvicherwa iri kufambiswa sei. Sangano iri rinonzi riri kushushikana nenyaya yezviwanikwa zviri kubva kwamarange izvo zvinonzi hazvisi kufambiswa zvakanaka, uye tarisiro yaive iripo yekuti zvicherwa zvichabatsira nharaunda haisi kuonekwa. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata mukuru wesangano iri vaJames Mupfumi.
Kubva zvapinda hurumende muna 2010, mamarange ichitanga kumaina zviri pamutemo, taona kuti vakaisa makambani akati kuti kwamarange. Asi vaita challenge kuti zvicherwa zviri kubva mamarange zvemadiamonds hazvisi kufambiswa zvakanaka pamakambani avakaisa imomo akawanda kudaro. Saka nemakore afamba kubva muna 2010 kusvika parinhasi, iyo hurumende pachayo iri kubvuma kuti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka. Iri nyaya yekucherwa kuri kuitwa madiamonds ari kubva ikoko nekutengeswa kwawo, nekuti mari izodzoka ichiuya muhurumende imwe ichienda kuvagari vemamarange nevemuno mamutare vanga vachifungidzirwa kunzi vachararama nemadiamonds hazvisi kufamba zvakanaka.
Hurumende yati yakupindura here pakurudziro yenyu iyoyi?
Hurumende yakapindura pekutanga, ende yapindura kasina peri kubva zvatatanga kutaura kuti ngavamiri, ichitaurira kuti kumira hatingamiri, asi tiri kuzama kuti batanidze makambani ari ikoko ive imwe chete nehurumende imaine zvine mwero. Asi vari kukonerwa pari nhasi nekuti vamwe vavo muhurumende imomo vane mashiya makambani iwavo.
Saka matanho api hamuchatora sesangano kuti munzwikwe?
Matanho edu ndeekuramba richitongotaura nekusangana nevatungamiriri varimo, minista weminds nemakurukota ehurumende anova ari kubvumira nenyaya iyi. Saka ndiso isu secivil society tinongoramba tichiita ruzhairworwo kusvika vaisa effort yekumisa zviri kuitwa kwamarange, nekuti pari zvino zvanyanya kushata pakuti vanhu chaivo vashandi vemo other than communities anga ari much more affected. Vashandi chaivo my immediate workers havatahori mari, kwakungoshanda vamwe vakupetuka muzimba nekuingwa netransport, havana chavari kuwana. Vashandi varimo vane more than 7 months havasi kuwana mari.
Avo vanga vari mukuru wesangano reCenter for Research and Development vaJames Mupfumi vari parunhare kwamutare neStudio 7. Nyika inonzi yakawana mari inosvika $840 million mugore ra2014 kubva kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvaitumira mari kumusha. Banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rinoti mugore ra2013 zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvakatumira mari inoita $790 million kumusha. Mari iyi inonzi inobatsira hurumende nenyika nenzira dzakawanda sezvo ichibatsira mukusimudzirwa kwoupfumi hwenyika. Asi mwe nyanzvi mune zveupfumi ichishanda yakazvimirira vachausi Mutasa vanoti mari iyi inogona kunge yakawanda zvakanyanya kubva pane iri kuzivikanwa nebhanga guru renyika sezvo dzimwe mari dzichipinzwa munyika zviri kunze kwemutemo.
Zvinokosha zvikuru chaizvo mukatarisa kune dzimwe nyika vanotoita kuti pave nenzira dzekuti dzinatsonyorwa dzichirekodwa kuti dziri kupinda zvakadii. Saka zvinokosha kuti nyika itova nenzira yekuti mari idzodzo dzinge dzichipinda dzichinyorwa. Asi isusu ndofunga dambudziko redu nderekuti hazvinyanyi kunyorwa, ndezvekungotumidzira nawo kuti ndaona munhu ari kukwira ndege ari kuenda kumusha ndomupa. Saka zhinji dzacho hadzinyorwi, asi ndofunga mafiga amuri kutaura andodarika ipapo apa pataurwa.
Nyaya yemari yekutumirwa kubva kunze kwenyika iyi inobatsira sei munyaya dzeupfumi hwenyika? Tichiona kuti kazhinji ndinongotumira mari kuhama yangu iri kumusha.
Zvinobatsira pakuti zvimwe zvaifanira kunge zvichiitwa nehurumende kana kuti kubatsira vanhu. Imi kana muri kunze uko sezvamuri, munonge makutoita chikamu chekuendesa vana kuchikoro, chekuona kuti zveutano nemagariro avo. Zvimwe zvacho zvekuti dai mamusingazviiti, hakuna hurumende kana munhu aigona kuitira vamwe vanhu ivavo. Saka zvinodiwa nevanhu zvakawandisa kupfuura zviri kupiwa nevanobatsira madonors pamwe chete nehurumende. Saka maremitensis iyaya anotobatsira zvakanyanya kumuri zhinji.
Avo vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vachausi Mutasa vari parunare muHarare neStudio 7. Rimwe sangano rinomirira vashandi vemumigodhi reNational Mine Workers Union of Zimbabwe rinoti rinoshishikana zvikuru netsaona dzemumigodhi idzo dzarinoti dziri kuramba dzichiwanda. Mutungamiri wesangano iri Vandodana Stole vanoti makambani emigodhi mazhinji ane mitemo yekudzivirira njodzi asi haisi kuzotevedzerwa kana yave kuita basa, izvo zviri kusiya vashandi vari pamhene. Svondo rapera, mushandi mumwe chete akashaya mutsaona yemugodhi yakaitika kushamva uye vamwe vaviri vakakuvara mushure mekufema mweya une muchetura. Ngatinzwei hurukuro yataita navasitole pamusoro penyaya iyi.
Nyaya dzesefiti mugodhi yakawanda dzisi kutevedza, ende ukafamba unoona kuti vamwe vanotoshanda vasina zvakakwana zvesefiti zvekushandisa. Saka tiri kuzama kuti tigedze nyaya dzakaita seidzodzo. Asi kazhinji chinoedza nechekuti vamwe vashandi havakubudirei pachena kusvika paitika tsaona. Tinonyanya kunetsa environment yatinayo munyika nekuti mabasa ari kunetsa. Saka mumwe munhu anotya kana kuti akutaurire chokwadi achityira basa rake kuti rikapera mangwana ndorowana kupi. Saka ndochallenji hombe yatinayo. Asi chiwatikedza kuti nyaya iyo tiiteverere tigadzirise. Tine programu yatinayo tichimbofamba tichitenderera mugodhi tichitarisa nyaya dzesefiti idzodzo tichione kuti vari kuteedzera sefiti, nekuti ishuwa vashandi vari kupera nenyaya dzesefiti dzichiteedzerwa mugodhi.
Asi muchitarisa mawandira ari kuita migodhi yatinonzwa kuti yaakushanda munyika umu kuburikidzawo nezvirongwa zvakafanana nezvedigitalization izvi, vanhu iva vakanyorisa here kumasangano anonge achizotariswawo kuti vari kuteera mitemo iyoyo?
Chava kunyanya kunetsa munyika medu ndechekutika vanhu vazhinji vari kuita mugodhi yezvinoka paindigitalization vanhu vari muhurumende. Saka kuti nyaya idzodzo dzibude zvakanaka dzinonetsa, nekuti hurumende inenge ichizvisapota vachiita zvinhu zverong serious zvinova ndo zvatikedza kuti tigadzisa nazvo izvozvo. Ndo vane mugodhi yakawanda vari muhurumende vava maminista chichi ndovane mugodhi munyika. Saka zvinonetsa kuti zviteverere nenyaya dzesituation iri munyika iyoyo.
Patsaona dziri kuitika mumigodhi, zvikonzero zvamuri kunzwa zviri kunyanya kukonzera tsaona idzi ndezvipi vastori?
Zvikonzero zvandinoona ka ndezvekuti kana tiri pamugodhi, mugodhi inoseta mastandards esefiti anenge aripo on ground. Zvekuti osvika mugodhi unoona zviripo mapolicies ese aripo esefiti, asi vanhu kana vaa on ground voshanda manje vanobva vapa vanhu pressure nenyaya yekuda production. Saka vachatevedzeri mastandards avanenge vaita mashortcuts, ndozvinonyanya kuwadzisa vanhu. Saka munhu akada kuramba kuti aiwa mastandards awanze zvakati, munhu anotreteniwa kuti chamari basa rako rinopera. Nezvandamboitaura zvezvo kuti vanhu kazhinji vanenge vatya kuti manje basa rangu rikapera ndicharwana kupi nesituation iri munyika. Vanopedzira vangoita asi vozokuvara. Saka ndozvatigadzawadza kuti aiwaka iwe ukakuvara upenyu hwako haukwanisi kudzoka. Zviri nani kuramba basa ubude hako basa racho uri mupenyu. Ndozvatige dzadzidzisa vashandi patikutenderera.
Ava vanga vari mukuru wesangano revashandi vemumigodhi reNational Mine Workers Union of Zimbabwe, vandodhana Sitole, vari parunhare kuzvishavane neStudio 7. Yasvika nguva yatinokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka, tatsikwa nemutungamiri wesangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU, vaGilbert Mutubuki. Tinokutambirai nemufaro paStudio 7, mukoma Gilbert.
Zvakanaka, murejere mukoma.
Aiwa, isu tiri nani. Mukoma Gilbert, tiri kunzwa kuti muzvikoro zvepamusoro-soro maita dambudziko rekuti varairidzi kana kuti malecturers vari kuramwa mabasa. Mungatiudza kuti zvinhu zvakamira sei?
Varairidzi vanova malecturers evadzidzi vekumayunivhesitis vari kuramwa mabasa nepamusana pokushayiwa mari dzavo dzokupera kumwedzi dzakakwana. Saka varairidzi vese vekumakoreji kunze kweMidlands State University vari kuramwa mabasa, vari patinoti pakuratidzira kuchirungu patingati pastrike.
Izvi zviri kukanganisa iwo sei sevadzidzi?
Izvi zvinotikanganisa sevadzidzi nokuti tinenge takabhadhara mari inokwana kuita mazana matanhatu kana kuti mazana mashanu kuti tinowana dzidzo. Asi tasvika kuchikoro towanika vadzidzisi kusina, zvinoreva kuti dzidzo yedu itazova inenge isina kukwana nokuti mazuva ekudzidza atokanganisika pakuti zviti yapera yese mastudents angasingawani dzidzo yavo.
Saka vadzidzi vakadzokera kudzimba here kana kuti vangorimo muzvikoro?
Vadzidzi vangorimo muzvikoro, havana kudzokera kudzimba.
Ngati tariseiwo mamwe matambudziko amuri kusangana nawo sevadzidzi ndeapa?
Vadzidzi vari kusangana nematambudziko mari yechikoro, zvokuti sepaunivhesiti yeZimbabwe zvimastudents anosvika zviuru zvitatu haasati abhadhara mari yazvo yechikoro, zvinoreva kuti vanokwanisa kusatouya kuzodzidza nenyaya yekuti chikoro chakakwira. Ende mastudents futi anosangana nedambudziko remvura namagetsi zviri kushayikwa pazvikoro zvepamusoro izvi.
Muri kumbotaura here nevakuru vezvikoro ava kuti mugadzirise dambudziko iri?
Ya, tiri kumbotaura navo vakuru vezvikoro, asi dambudziko riripo ndeyekuti vakuru vezvikoro ava vari kukondirogwa zvikuru nevanoita nezvematongerwe enyika. Avo vanoita zvematongerwe enyika vari kukoshesa zvokuti vari kutonga here, kwete kuti vari kuita zvinoita kuti dzidzo yedu iende mberi.
Mataura imi nyaya yekuti muri kushaya mvura nemagetsi, saka munorarama sei pasina zvinhu izvozvi?
Mastudents anotonotsvaka mvura kudzimba dzakapoteredza mayunivhesitis, kune dzimba dziya dzinenge dzine zvibhorani, vachitonokumbira kudzimba dzakapoteredza sepaizet, vanondokumbira kuPleasant. Vari kuona na MSU vanondokumbira kusenga, wanongo kuchikumbira vabereki vane dzimba dzine mabhoho.
Munokwanisa kuzviita nguvai muchizoenda kuchikoro?
Tinozviita vadzidzi vanotomukira kungwana, anhu vanotofuma kubata jongwe muromo kunotsvaka mvura yokuti vageze. Vozoti vabva kuchikoro nguva dzemashambadzo dziya dziya, vanobata futi malaini yekuti vakumbire futi mvura kuti vawane kubika nokusuka.
Ko, zvibhorani zvaimbenge zviri pamayunivhesitis zvakaita sei? Zviri kufamba sei?
Zvibhorani zvaingova paunivhesiti yeZimbabwe, pamayunivhesiti ese yunivhesiti yeZimbabwe chete tiine zvibhorani, of which zvishoma pane mastudents aripo.
Makamboita here musangano negurukota idzva amai opa muchinguri kuti munge muchitaura nezvematambudziko amakatarisana nawo?
Amai opa mchunguru takamboita matano kuti tisangane navo bati havana kubatika vaiti vari kungotenderera vachituka vamutasa na mai mujuru vari dizi vachazotibata bati amene kuti vava minista wezano here kana kuti ndiwe vadzidzi gozi vaingoti vari kuenda kumaralisa vaenda kwana mutare masungo vachiparidza shoko rezvipfukuto zvavo.
Aiwa, tinokutendai mukoma Gilbert nekupinda muchirongwa chedu. Manga makateerera kubva kumutungamiri wesangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union vaGilbert Mutubuki muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa, hama wadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka. Nekudaro ngaisiye matambo ndokusiyai maoko ajonga kande miri.
Aiwa, tinotenda zvikuru Blessing nechirongwa chako chinodzidzisa vadiki vechidiki. Tinoti kana nesuo vechikuru tine zvatiri kuwanawo kubva mudzidziso iyi. Yasvika nguva yekuti timbokupaiwo kamhanzi mawaya waya kubva kune chikomana Shinsoman.
Ndinoshuvira hama dzangu dzakafa dai dziri pano dzichinoona nhasi.
Manjaya Music.
What to them? Yo, cool it, babe guy.
We love you.
Saperio.
Yeah.
It's precious.
Now we're chief
Chiyambo. My Isabel.
Yeah, man.
Ndafadza my sister. Ndafadza munu wese ma shita. Doro tadira bazi dafadza vari bazi dafadza gana ma ancestors. Yeah. Waya, waya. Ma fanzi angu eze andi gandira ma waya, waya. Ma waya, waya. Pandino ima ngoma meze muza waya, waya. Muza waya, waya. Ni morega mujazarira megata pinda jomega jana ngandi denda itindana ngandi de pane sadarara vamwe vachifara ndinzinda zara unodaze mahara waya waya mavanze angu eze andigandira mawaya waya mawaya waya pandilo imango mameze muza waya waya muza waya waya
Gaulem dada, me majob danza, gusika marivada, ziki ziki zaga, makazara magan, zita tunu tangunde chirazika mataga, umaga.
Dafada ma sister, dafada munuese ma sita, doro tadira basita fada, vari basita fada, gana ma ancestors, yeah. Waya, waya, ma fanzi angu eze andi gandira, ma waya, waya, ma waya, waya. Pinda Jamaica Jana Gandhi Denda itin Jana Gandhi Denda
Panesa Darara Vamwe Vajifara Ndenzinda Zara Uno Daze Mahara
What to them?
Yeah, you know
Mavanzi Angu Eze Andi Gandira
Mawaya Waya
Mawaya Waya
Pandilo Imango Mameze Muza Waya
Uyongo Aru Manzi Washington Man Mawaya Waya Uchuye Kwa Muru Chibakuno Ku Studio 7 Irimu Washington D.C. Sezvango yedu yapera rakaiti mbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Sangano reCenter for Research and Development rokurudzira hurumende kuti imbomisa kucherwa kwemangoda kwamarange uye kuti iite ongororo yekufambiswa kwemari dziri kubva muzvicherwa. Zimbabwe inonzi yakawana mari yakawanda kubva kuzvizvarwa zvayo zviri kunze kwenyika zvaitumira mari kumusha. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.